yaka kusponsor chenda uparlamenti inu kuna ukwita riko kana yasunga kuti wewe hausi kuimirira ndosa kaitika kunana wabiki wakabuda mndct hakuitwi by election asikana zvikaitwa mazwani 8 asata asara panoitwa by election pasi zvaitika iko zvino pavari kulewa nezano hakuchaitwi by election kutomirira kuti kuende kugeneral election nokuti mazuva acho asara asataenda kugeneral election ava mashomo
masimba ekudaidza maparamende kuti adzoke anenge ari mumaoko maani kumusangano
secretary general weparty ndiye anonyora kuna speak of parliament kuti ava havachamiriri pati yedu saka tavaita riko
vaitwa recall ava vane kodzero here yekuita yatingati appeal kuti izvi hatiwirirani nazvo toda kukwidza nyaya yedu vane zvavanogona kuita here ipapo
hakuna kwavanokwanisa kuenda nokuti unoasainwa nepati yako constitution yedu inoti kuti uve mp unoenda kunomirira pati saka na pati yako ikati haichagutsika nokumirira kwaunoita nyaya yacho yatopera ikadaro unongangoapila uri mukati mepati yako imomo kana dare repati yako hombe racho rokupedzisira rikati hazviiti zvatoperawo zvakadaro kana ukadako kuapila kucongress unogona kuapila sotomirira pachaitwa congress
so mukudaidzwa kwavo vachibuda kuparamende kudai kumusangano vanenge vachirimo here kana kuti vanobva vabudawo zvakare nekumusangano
hai kumusangano havana kudzingwa asi kuti vangonzi hamuchagoni kumirira musangano kuparamende
tatichiona vanonzi vani vasvondo rakapera izvi ndivamatambanadzo vanga votoita mimwe misangano kukwekwe uko nerimwe bato risiri rezanu p f vanhu vakatoungana zvinofamba sei kana zvavakuzodaro
vakanga vatozvibudisa mupati ndosaka pati yavarikola ndo zvinhu zvavakuziva izvo kuti hatingati munhu ndowedu iye yaakutoita mamamiting nemamwe mapato